manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro, ndira 17, 2022. Makateerera kuStudio 7, nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe, tamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzeatuza dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso zvitevera kusungwa kwadzakaitwa nemusi wechitatu svondo rapera. Zimbabwe Electoral Commission yotarisirwa kuita makomishina matanhatu matsva zvitevera kupera kwetemo yemamwe makomishina ayo. America inorangarira zuva remurwiri wekodzero dzevanhu mushakabvu Dr. Martin Luther King. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo gumi nenhanhatu dzesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzakasungwa svondo rapera dzapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare amai Okai Juda vati havaoni zvikonzero zvekunyima vanhu gumi nevatanhatu ava mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nhengo dzeatus idzi dziri kusanganisira mutungamiriri wesangano iri vaobert masaraure nevamwe vaviri vanzi vabhadhare mari yechibatiso madhora zviuru zvishanu zvemari yomuno. Mumwe wevakasungwa ava Sharon Tambudzai uyo anonzi mwana wechikoro apiwa mukana wekutongwa achibva kumba pasina mari yechibatiso yaano. Nobvisa rimwe remagwete varairidzava vatina chichinopfukutwa veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti pamusoro pemari yechibatiso vasungwa vanofanirwa kuzviratidzawo kumapurisa ari pedyo nawo pamwe nekusakanganisa vafakazi.
Vapiwa bail saka vanzi vabhadhare 5,000 $5,000 mumwe nemumwe vanzi vagare padzimba dzavo ene vanzi vanoreporta kupolice station mapolice stations avapa kamwe chete pafiki nekuti vaoso vanzi vasavhiringidze vafakazi.
Vachinopfukutwa vati vagutsikana nemutongo wedare vatiwo vasungwa ava vanzi vadzoke mudare musi wa17 kukadzi. Munyori mukuru weatus varobson chere vaudza Studio 7 kuti zvisinei nekusungwa kwakaitwa vamwe vavo nhengo dzeatus dzicharamba dzichienderera mberi nekuratidzira kuti vawane mihoro inoita kuti vararame.
Tiri kuti isvisu kuratidzira kwakanga kuripo kwenyaya yemuhoro kucharamba kuripo kusvika nyaya yemuhoro iyo ichinge yagadziswa kusvika hurumende yawedu yakuziva kuti vashandi vakakoshera munyika munomu kusvika hurumende yedu yakuziva kuti vashandi kana vachinge vachishanda vanofanira kupiwa mhuri inokwana inoita kuti vange vachiwana chekudya pamwe chete nekuchengeta mhuri dzavo.
Varairidzava vanoti vari kuda kuti hurumende iwedzere vashandi mari dzemihoro kuitira kuti mushandi atambire mari inodarika $600 emadhora ekuAmerica. Mukupeta nyaya dzaitika kumatare dzimosva nhasi muzvare mumeri mbaiwa avo vari kurwara vambofenda kumatare vakatozobatsirwa nevamwe vavo kuti vakwanise kufamba. Muzvare mbaiwa vane nyaya iri mudare iyo vari kupomerwa kuti vakaita muchihwande muchato wavo nemurume wavo wavari kunetsana naye matare vaKonstantino Chiwenga vanova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. VaChiwenga ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiriri wenyika sezvo va Emerson Mnangagwa vari pazororo senzira yekuroverera muzvare mbaiwa nemhosva yavari kupomerwa vachuchisi vehurumende vari kutarisira kushandisa gwaro rakanyorwa nechimwe chapupu vaMichael Lozidis avo vakashaya nyaya yamuzvare mbaiwa yava nenguva iri mumatare uye vakamboenza kuti vapiwe vana vavo avo vari kugara navachiwenga asi zvasati zvabudirira mune imwewo nyaya mapurisa anoti achaenderera mberi nekusunga vanhu vane dzimotokari dzisina mutero pamwe nedzisina manumber plates izvo zvakonzera kutaura kwakanyanya pamadandemutande veruzhinji vachitsutsumwa kuti manumber plates awa haasi kuwanikwa nyore kucentral vehicle registry kunyange hazvo vazhinji vakatobhadhara mitero inodiwa mapurisa anoti achasungawo motokari dzehurumende dzinenge dzisinawo manumber plates ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission rave kutarisirwa kuva nemakomishina matsva matanhatu zvichitevera kupera kwetemu yemamwe makomishina muna Chikunguru. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Uchiziviso chai kune veruzhinji, komiti inoona nezvekufambiswa kwebasa muparamende yeStanding Rules and Orders iri kukoka veruzhinji kuti vadome vanhu vavanoda kuti vapinde muzek kuti vatore zvigaro zvenhengo nhanhatu dzekomisheni idzo dziri kusiya basa musi wa6 Chikunguru apo panopera nguva yadzo yekuve nhengo dzebhodhi rekomisheni. Komiti iyi inoti panodiwa vakadzi vana nevarume vaviri kuti vatore zvigaro izvi. Komiti iyi inoti veruzhinji vanofanira kudoma vanhu vane chiremerera pamwe nehunyanzvi munyaya dzekufambiswa kwesarudzo. Vanhu vanobvumidzwa kudoma vanhu vavanoda kuti vapinde muzek kusvika musi wa18 kukadzi, uye komiti iyi inozoita bvunzo dzekuona kuti vanenge vadomwa vanokodzera here kana kuti kwete. Komiti iyi inozoendesa mazita evanenge vakunda kumutungamiriri wenyika uyo anotambira mazita aya kana kuaramba. Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reElections Resource Center vaSolomon Bobos vunhu vati zvakakosha kuti pave nenhengo itsva dzekomisheni iyi, asi vati vanhu vanodomwa ava vanofanira kunge vakazvimirira kuitira kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena.
Chatinozotsinhira pakunge vagadzwa makomishina aya ndechekuti ngavachigadzirisa kuona kuti basa ravanoita ivo ravandudzwa kureva nyaya dzatingadzi maelectoral reforms, kana kuramba vachigadzirisa administration yemaelection, vachigadzirisa mitemo inotarisa nyaya dzesarudzo, vachiadvisa government. Saka tinotarisira zvekare neiye kuti tine chatiri kutarisa chatingati kushanda baboka reZimbabwe Electoral Commission rakazvimirira roga yatingati independence yezeki inobva zvekare kuvanhu ivavo vanenge vachizoappointwa semacommissioners. Sakura kuti pachaitwa mainterview avo zvekare vanhu ivavo vanofanira kunge vari vanhu vanozvimirira vega, vano vasingasapoti zvematongerwo enyika, kuti vasingamiri neboka kana nevatungamiri vezvematongerwo enyika.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti kuvepo kwevanhu vatsva muzek kunogona kusandura maitirwo ebasa muzek.
Chokutanga nguva nenguva pakaudzwa vanhu vanyowana vanotaidza vaive kuti fresh blood, tinenge tichitotarisirawo zvakare kuti kuuya kwavo kunogona kuunzawo shanduko kumaitirwo ebasa anenge achiitwa nezek. Saka tinozvidavira uyewo tinotendera kuti zvinofanira kunge zvichiitwa zvichitevera bumburo remutemo wenyika.
Vamakoni vativo zvakakosha kuti mutemo wemafambisirwo esarudzo ushandurwe kuitira kuti zeki ikwanise kushanda yakazvimirira.
Chinongodiwa kuti pange pane handingati mareforms maelectoral reforms anoita kuti makomishoni edu ashande zvakanaka, anga ari independent uye achiita basa ravo zvichitevera zvido zvenyika kwete zvido zvehurumende inogona kubva mangwana kuchiuya imwe zvichingodaro.
Mapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira munyika anogaro chema-chema achipomera zek mhosva yakiita basa rayo yakarerekera kuhurumende nebato riri kutonga. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuAfrica University Dr Wellington Kadzikwa vaudza Studio 7 kuti zeki haina chimiro chakanaka kune veruzhinji uye kusandura vanhu hakuna zvakunogadzirisa. Vanoti semaonero avo mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa uye mutungamiri wenyika haafaniri kuve nechekuita nekusarudzwa kwenhengo dzezek.
Mutemo unoti vanenge vadomwa mukuru wenyika anozosarudza mukuru wacho nemuntedziri wacho unenge wautochikora kodziri dziva ninge wasarudza iyo vanofanira kungo parlamenti yosarudza vanhivawo yobva yasarudza kuti anoti mukuru wacho naanotedzera zvongopera muparlamenti nekuti parlamenti kana ikazenge yakuisa mazita acho kune mukuru wenyika zvoreva kuti yakuisa kune rimwe bandiko rinotoona mamwe masimba
mutungamiri webato rinopikisa redemocratic party Dr. Urayai Zembe vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kuumbwa patsva kuitira kuti veruzhinji nemapato ematongerwo enyika vavimbe nayo
Zimbabwe Electoral Commission ibazi rinoda kuumbwa patsva kuti rigokwanisa kuvamuridzi wepembe wesarudzo dzinoitika pajekerere mu2023
Atina kukwanisa kutaura nemutauri weZEC amai Letitia Kazembe kuti tizwe kuti ndivanani vari kusiya zvigaro zvavo muna Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
America nasi iri kurangarira mabasa akabatwa nemurwiri werusununguko nekodzero dzevanhu vose munyika iyi mushakabvu Dr. Martin Luther King. Dr. King vakaita mabasa aya panguva iyo vatema vakange vakadzvanyirirwa muAmerica vasina masimba ekuvhota uye vachiitirwa rusarura ganda. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vaudza Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 kuti Zimbabwe inogona kudzidza zvakawanda kubva kumabasa akabatwa naDr. Martin Luther King ekurwira kodzero dzevanhu.
Nhasi kuno kuAmerica iholiday inonzi Martin Luther King Jr. Holiday. Iholiday inoitwa mukucherechedza ubasa hwakaitwa na referent Dr. Martin Luther King Jr. kuAmerica apo vairwira kodzero dzevanhu vatema munyika yeAmerica wakanga wasingakwanise ba kuti vavhote uye vakanga vachidzvinyirirwa neutongi hwevachena munyika yeAmerica. Referent Dr. Martin Luther King Jr. wakashanda chaizvo kuti kodzero dzevanhu vatema dzinge dzinosimudzirwa pamusoro chaizvo. Saka nhasi kuno kuAmerica vanhu vakazorora vachirangarira ubasa wakaitwa na Dr. Martin Luther King Jr.
Mabasa akabatwa na Dr. Martin Luther King aya anokudzidzisa ichii imi sezvizvarwa zveZimbabwe uye nevanhu vatema pasi rose?
Isusu tinoongorora kuti ubasa wakanaka wakaitwa uku hunotidzidzisawo sezvizvarwa zveZimbabwe nekuti tinoziva kuti Zimbabwe yakanga iri pasi pewapambe pfumi wadzvinyiriri wakanga wachinetsa vanhu vatema. Pari zvino tinoona kuti isusu sezvizvarwa zveZimbabwe uye nepasi rese reAfrica vanhu vanofanira kuita kodzero dzavo dzekuvhota kusarudza watungamiriri wavanoda zvisina bopoto zvisina kurwisana zvisina kupikisana nekuti zvido zvevanhu ndo zvinofanira kuti zviitwe. Saka zvinotikosherawo isusu sevanhu vanobva kuAfrica kunyanyanya kuZimbabwe kudzidza zvakanaka zvakaitwa naDr. Martin Luther King Jr. Waisaita vaiwo zvekurwisana kana zvekupikisana waida kuti zvawaichemera zvinzwisisike kwete nekurwisana asi kuti waitaura semunhu akanga ari mukuru zvekare wechechi achiwa mufundisi webaptist waizotaurayiwo kuti hatifanirava kuti tiite zvekurwisana kana vanhu vachiratidza wairatidza murunyararo. Zvakabatsira izvozvo kuti Dr. Martin Luther King Jr. waite gamba pasi rese rakashanda zvakaomarara chaizvo mukuda kuti vanhu vatema wave nekodzero dzekuzvitonga wave nekodzero dzekuti watariswewo kuti vanhu vanovhota uye zvavanovhota zvacho zvichigashirika pamberi pevanhu vanenge vachiita. Saka sechizvarwa cheZimbabwe ndinokarira kuti sarudzo iri kuuya iyi munyika yeZimbabwe ichange yakanyarara vanhu vachisarudza vatungamiriri wavanoda kuita kuti nyika iyenderere pamberi.
Ava vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vachitaura vari kuFriends University kuWichita muKansas muAmerica naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7. Hazvo uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 hwave kudzikira. Vanhu vashoma vava kuenda kunobayiwa nhomba zvochirwa kuti zvinogona kupa kuti chirwere cheCOVID-19 chirambe chichitenderera kwenguva yakareba. Bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa kubva chirwere ichi zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi mana nevanomwe kana kuti 5247. Vanhu zana nemakumi mana nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvitanhatu zvine makumi manomwe nevasere kana kuti 226,078. Hurumende ye mbenge ya mboti inoda kubaya nomba vanhu zana rezviuru pazuva kana kuti 100,000 kuitira kuti ikwanise kubaya vanhu mamirioni gumi mukupera kwegore rapera asi zvakakona nezuro vanhu zviuru zvitanhatu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe ndivo vakabayiwa nomba vamwe vachibayiwa yekutanga vamwe yechipiri uye vamwe yechitatu Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vave mamirioni mana nezviuru mazana maviri nezvitanhatu zvine makumi mapfumbamwe nevana kana kuti 4,206,094. Vanhu vabaiwa nhomba kaviri vave mamirioni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nezviviri zvine zana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 3,232,122. Vabaiwa nhomba katatu vave zviuru makumi maviri nezvitanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 26,631. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mukuru anoona nezvekurwisa denda recovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba varikurudzira vanhu kuti vaende kunobayiwa nhomba yecovid-19. Dr. Mahomba vaudzawo Studio 7 kuti hurumende iri kushambadzira zvakakwana urongwa hwekuti vanhu vabayiwe nhomba yecovid-19. Asi vachipawo pfungwa dzavo vaimbova gurukota rezveutano muhurumende mubatanidzwa Dr. Henry Madzorera veMDC Alliance vanoti pane zvakawanda zviri kuda kuitwa kuti vanhu vasazengurire kunobayiwa nhomba yecovid-19.
Chachinja chaizvo padzidziso yehurumende kuvanhu veZimbabwe hapana. Vari kutodzokera shure. Dambudziko ripo nderekuti vana veZimbabwe vari very skeptical. Vanokufunganya kukuru pamusoro penhomba dzekuChina dzakauya muno. Hurumende ingada yakaita basa guru rokudzidzisa vana veZimbabwe kuti nhomba idzangonaka kuinzana nedzimwe nhomba dzese vana Pfizer nana Moderna vari kune dzimwe nyika. Uyezve hurumende ingada yakaita basa guru rokudzidzisa vanhu kuti nhomba idzi dziri safe uyezve hadzikanganisi utano hwavanhu dzinoshanda.
Panenge pachida kuitwa sei mukapa muenzaniso?
Pari zvino kubvunza hurumende izvozvo kuti pavanhu vakabatwa necovid patsva nezuro vakanga vakabayiwa nhomba vangani havatiudze izvozvo. Kokuti vakafa necovid nezuro pande vakanga vakabayiwawo nhomba here havatiudzi namba yacho havatiudzi havatomboizivi. Chinhu chakanyanya kukosha chiri kungoda vana veZimbabwe ndechezva kuti nhomba iri kushanda here, ndikabayiwa ndiri kudzivirirwa here, ndikabayiwa handisi kuzorwara here. Pane zvirwere zvakawanda zviri kuverengetwa nevanhu zvinonzi zvinoitwa kana vanhu vachingovabayiwa nhomba ini. Gavhumendi ingadai yakapinda muoverdrive kushandisa radio, television, macommunity radios, kushandisa word of mouth, vanofamba vachiita mashow vaya vachidzidzisa vanhu kwete ngoti uyabayiwe nhomba asi kuvapa mafacts and figures zvekuti nhomba yacho iri kushanda zvakadini, iri kudzivirira zvakadini uye zvemaside effects akamira sei. Ndo zviri kuda vana veZimbabwe vanhu vachiri very skepticaly zvino nanhasi
vanenge vachiti kudii
kuvabvunza nezvenhomba unozova munhu achiti handii trust beta kugara ndisina kubayiwa hangu nhomba iri kunzi iri kuuraya vanhu. Nyaya chaiyo chaiyo yokuti izvo vakazvitakura nevari kuyamwisa vanobayiwa nhomba here. Hurumende iri kungoita prevaricate havasi kutaura zvakanaka kubuda pachina kuti endai munobayiwa. Vanokudzai kuti izvo yaingoonawo kuti ungaita sei. Manufacturer haasati aisa pagwaro rake nyaya yekuti vane nhombo nevari kuyamwisa vabayiwe asi weingoonawo zvida kubetserita decision yako. Aiwa handizvo kumaketa kunoitwa nhomba ikoko. Izvino tabaya vanhu vari kuma 4 million tofanira kuita ane data rakasimba.
Rinenge richiratidza chii?
Rokuti izvo vakabayiwa vane nhumbu chii chiri kumboitika, vakabayiwa vari kuyamwisa chii chiri kumboitika. Pane kahusimbe karipo kokuanalyza scientific data kandiri kuona kari kuita zvinhu zvisashande izvi.
Taimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe. Yashuka nguwe kuti chimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro muSouth Africa vari kupikisa mutemo unovamanikidza kuti vabaiwe nhomba dzakakwana dzeCovid-19 kuitira kuti vabvumidzwe kudzokera kuzvikoro zvavo musi wa14 kukadzi. Kunyangwe vadzidzi vakabaiwa nhomba dzose vari kupikisawo mutemo uyu. Masangano evadzidzi ayambira kuti acharatidzira kana vamwe vavo vakarambidzwa kuita zvidzidzo zvavo nepamusana pekuti havana kubaiwa nhomba yeCovid-19. Mazana nemazana evanhu akaungana nezuro panzvimbo inonamatirwa muBronx muAmerica pachionekana nehama neshamwari dzakafa svondo rapera zvichitevera kutsva kwechivakwa chavaigara. Vanogumi nevanomwe vakafa mutsaona yemoto iyi kusanganisirawo vana vasere. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanodanana kuti varapwe zvirwere zvepabonde vari pamwe chete sezvo zvimwe zvezvirwere izvi zvichigona kuzotapurirwa kuvana vasati vazvarwa. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti zvirwere zvakaita segonoria, HIV, chlamydia, hepatitis B nezvitsasa zvepasikarudzi kana kuti genital herpes dzinokwanisa kutapurirwa kubva kuna amai vakazvitakura kuenda kumwana wavo. Nekudaro madzimai akazvitakura anokurudzirwa kuti vavhenekwe zvirwere zvepabonde sezvo zvimwe zvichigona kukonzera kuti vazvare mwana ari gava mwedzi kana kuti aka tofa. Zvimwe zvirwere izvi zvinonzi zvinogona kutanga kukonzera matambudziko pautano hwemwana atokura. Mumwe chiremba Dr. Motion Chinyere vanoti vanhu vanofanira kuvhenekwa zvirwere izvi nekuti dzimwe nguva vanhu vanombopomerana kuti vapana zvirwere zvepabonde asi zvingori zvimwewo zvirwere zvepasikarudzi. Vachitsika yokushandisirana tauro rimwe chete rekugeza uye nekugeza nesipo kusikarudzi kunogona kukonzerawo zvirwere zvepasikarudzi.
Saka musoro wenyaya wakatikoshera senyika kuti tidzidzisane kuti zvirwere zvinowanikwa pasikarudzi hazvisi zvose zvakawanikwa nebonde. Zvimwe zvacho zvinouyawo nekugeza tichishandisa mishonga yakasiyana siyana pachirungu yavanoti douching, uyezve zvimwe zvinowanikwa nekusheya kana kuti kwatinoti kushandisa zvekupfeka zvamboshandiswa noumwe kana matauro ekugezesa amboshandiswa noumwe unogona kutapurirwawo zvirwere zvinobata pasikarudzi. Saka chimwe chinoitika pasikarudzi kune zvinowanzoitika kumadzimai inonzi mafungal infection.
Dr. Chinyere vaendera mberi vachiti vanhu vane shuga vanorarama neHIV uye madzimai akazvitakura vanokwanisa kusangana nezvirwere zvepasikarudzi nokuti miviri yavo inenge isisina masoja akawanda okurwisa zvirwere.
Fungal infection inouya ichionekwa nokuvava anenge achivaviwa nekuita zvichena zvinonzi thrush kumadzimai. Zvinoitika munguva dzekuti dzimweni nguva asangana nazvo zvinogona kutapurirwa mwana pabonde mafungal iyawo infection acho, asi dzimweni nguva anogona kuzviwana nekuti iye utano hwake panguva iyoyo hwakati dzikirei yatinoti immunocompromisation. Zvinowanzoitika munguva pavanhu vanenge vane shuga, pavanhu vane utachiwana hweHIV, vanhu vari pregnant vane vakazvitakura, madzimai akazvitakura anogona kuita dambudziko rekuita inonzi fungal infection inoonekwa nokuvava.
Asi Dr. Chinyere vanoti havakurudzire kuti vanhu vanorapwa kun'anga nokuti zvirwere zvenjovhera zvinoda kuti huturu hwese hwedenda iri huparadzirwe zvachose nokuti zvikasadaro hazviperi mumuviri.
Vangu vano fara umishonge chivano. Ziriko kune vano zitenda. Asi tino isu tinokuru zira kuhelti kuti uyai. Tukubatsirei zuhere zvapabonde zvinorapika. Zuhere zvinobata pasikarudzi zvinorapika. Saka vari kumushaiko tinokuru zira kuti. Kana muri kure mukaona mainetseka. Nezvinoratidza zvinezviratidzo zvekuti paita utachiwana pasikarudzi dzavo. Endai kunana mbuya utano vanowanikwa kumaruwa kwamunogara mudunhu ramunogara mutaure navo vanokupai rubatsiro. Nokuti nyaya dzezvirwere izvi dzinosvika padzinobata kunyange utano hwevana vatichazobarwa nevarwere vavo.
Mumwe chiremba Dr. Chidodzira Chikwari vanoti zvokurapwa nemishonga yechivanhu hazvina kunaka nokuti mishonga iyi inokwanisa kuvhiringidza utano hwemurwere. Vakurudzira varapwa kuti vaende vose kunorapwa vari murume nemukadzi. Mukuru wesangano rinonzi Transmart uye vanorwirawo zvakare kodzero dzemadzimai amai Gumiso Bonzo vanoti zvimwe zvidzimu zvepamiromo zvinogona kukonzerawo zvirwere zvepasika rudzi kana munhu achizvikwenya nekubata sikarudzi.
Is a lot of gender based violence for sure. Murume achiti kune mukadzi wandipa STI of which zvinenge zvisirizvo. Zvinenge zviri zvinhu zvekuti zvinogona kurapwa zvichitopera zvidzimu. Ukangochikwenya chete ukabata ma private parts unenge watotapurira futi utachiwana wacho ipapo pama private parts. Wototanga futi kuita zvidzimu kuma private parts. Saka kana usingatonzwisisi unotofunga kuti wapiwa chi STI. Ndopepepa kuti unogona kuwana mumwe munhu achienda kuchipatara kuti ndaita STI achinzi aiwa STI. Otorapwa zvidzimu zvobva zvatongopera.
Studio 7 yakamboedza kutaura nemukuru anoona nezvekutapuriranwa kweHIV AIDS netuberculosis mubazi rezveutano Dr. Owen Mugurungi kuti tinzwe divi ravo asi hatina kukwanisa kuvabata. Asi pasi rose sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu miriyoni imwe chete vanotapurirwa zvirwere zvepabonde pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropa Fadzo Mapimidze.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe cheMachevrons chasaririra zvikuru murwendo rwemakundano e2023 World Cup zvichitevera mitambo yakatambwa nezuro. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Murongwa hwemamiriro ezvikwata zviri muICC Cricket World Cup Super League waburitswa neICC nhasi. Zimbabwe ndio iri pasi pazvikwata 13 zviri mugungano iri. Zimbabwe ine mapoints 25 chete yakaenzana neNetherlands iyo isina zita rakasimba mumutambo uyu. Izvi zvauya mushure mekunge maChevrons nezuro akatadza kubuda kana nepointi apo akadamburwa neSri Lanka nemawickets 5 asi mteveri wechikwata ichi vaPrince Mandunda vanoti chavanoda kukunda kwete maranzi asina chaari kubatsira chinhu.
Isi chati kuda kuhwina nekutora mapoints nekuenda World Cup zvimwe zvese vanhu vangataura chati kuda kuhwina chete.
Mitambo pakati peSri Lanka neZimbabwe iyo iri kutambwa masikati nemanheru iri muSuper League iyo iri kushandiswa senzira yekuenda ku2023 World Cup. Mukokunda uku, Sri Lanka yave pachinhano chechishanu nemapoints 52. Mune mumwe mutambo mugungano iri nezuro, Ireland yakarwa West Indies nemawickets 2. Zvikwata zvinomwe zvinopedza zviri pamusoro muSuper League iyi ndezvo zvinobudirira kuenda kuWorld Cup. Zimbabwe iri pasi pePakistan iyo iri pachinhano chekugumisira pazvikwata zvinofarira kuenda kuWorld Cup uku. Yakasiwa nemapoints 15. Muongorori wemutambo wecricket vaPatrick Musapenda vanoti pamira Zimbabwe apa pave kuda kushandwa zvakasimba. Zimbabwe neSri Lanka dziri kusangana zvekare mangwana dzichizopedzisa mitambo yadzo yezuva rimwe nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tichatarisa nyaya yekusagadzikana kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa, nyaya yeCovid-19 uye mitambo yeAfrica Nations Cup. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. nengo ze atuz zinopewa mukana wekubvisa mari yechibatiso zvichitevera kusungwa kwadzakaitwa nemusi wechitatu svondo rapera. Zimbabwe Electoral Commission yotarisirwa kuita makomishina matana tumatsva zvichitevera kupera kwetemu yemamwe makomishina ayo. America inorangarira zuva remurwiri wekodzero dzevanhu mushakabvu Dr. Martin Luther King. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, tela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 17 ngosibandlela 2022 ngontungamile nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Abenhlanganiso yababalisi iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ababotshwe betshengisela ngeviki edluleyo bakhululwe yinkantolo namuhla. Amapolisa aqhuba uhlelo lokuthathela abantu izimoto ezingela nombolo kanye lezinabhaliswanga ngenjongo yokubopha izimota ezisetshenziswa ngamasela.
Bakhona abanye abafuna ukurejiswa izinto umathindo kaKing wazwelayo. Siyabona ukuthi amaRepublican amufaka imithetho ethize ikakhulu nxa umuntu siyakwazi abantu abamnyama abaningi ezwa uthixo umuntu wakwalonta ithukela mbajonisiwinto wasomsiyejele bafuna ukubathathela amalungelo okuvota.
Namuhla kunazwa ikhefu leMartin Luther King Jr. eMelika ngesikhathi abanye besona bebandla lamaRepublicans besithi bethula imithetho evimba abensundu ukuvota ngobunengi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso yababalisi iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ababotshwe betshengisela ngeviki edluleyo bakhululwe ngomthethwandaba ngemali yesibambiso ibheyili namuhla. Abahlanu yibo abahlawuliswe inkulungwane ezinhlanu zamadola eZimbabwe i-5,000 kuthi abalitshumi lanye bakhululwe kungelambhadalo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
UMantshi unkosikazi uKhayi Dzuda uhlawulise abahlanu kodwa wathi abalitshumi lanye bababalisi laba ngabalakho ukubaleka ngesikhathi bethoniswa kungakho bavunyelwe ukuthi bathonise besuka ngekhaya kungelambhadalo. Idale lithi bengangeneli loba ukuphazamisa abafakazi bakahulumende njalo kumele kubiswe amaphepha ababewaphethe mhlawumbe tshengisela. Igqwetha labo umnumzana Thulani Jinofukutwa ukhasisa ngokukhululwa kwabo.
They finally granted bail. They were released on $5,000 bail each. And they were ordered to reside at their given addresses, not to interfere with witnesses, and also to report at their respective police stations, which they have furnished to the court.
Bapiwe ibeili, babadale 5,000 RTGS, patua bakhlale ezindlini zabo. Kakumelanga bangenele kubufakazi, kumele baye mapolisi nenkambeni abazinikeze amapolisi. Unobhala wenhlanganiso yababalisi eATUS, umnumzana Robson Chere, uthe loba nje bethokoza ukuba abanye babo bakhululiwe,
We
are not also happy with the way they were treated. They were beaten, they were arrested, which to us was unlawful because they were exercising their constitutional rights.
Vaza kuwega vedula ilungi lele kuru labo la nga vivocha lo kusuru nye zwangale njeda.
The welfare of us as teachers when they are not addressed, so our demands were clear. We were demanding government to pay us decent salaries.
Sifuna ukubo kulumenda asipe imali zetu asnikezi imali efiki 540 USD loba sebe pumile za kuwega sisilwa njengi atuzi ukuba sikiwe uholele tulika 2018 lona elifika ku 540 USD.
Vaza tendwe mtito ndaba mzaka 17 Julanja. Amalunga we atuz lawa aboche ngesikate jengisela ukukorona wawo pezu kotaba lukholo ya Harare ngolwe chatule vige zileyo. Amamalisi laba vabochele pambi kwa maofisi otla ngoti olwe nasa lapo egate kumele kukuchele umhlangano ukukulumisana ngeholo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe. Ababalisi bafuna uhulumende abuyise leholo labo kumakhulu edlula amahlanu amadola emelika i-$540 lapho ababelithola ngomnyaka ka-2017. Inhlanganiso ezivela ilungelo loluntu ezwekazi le-Afrika sezethule imbiko zichasana lalinhlanganiso. Uhulumende uthi usaxoxisana nezisebenzi zakhe ngodaba leholo. Ngimele i-27 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Amapolisa asisungule uhlelo lokuthathela abantu izimota ezingela nombolo kanye lezingabhaliswanga ngenjongo yokuqeda udubo lwezimota ezinje ezisetshenziswa ngamasela. Abakubhizimusi lokuthwala uZulu bakhala ngokuthi lolu hlelo solubaphazamisa emsebenzini wabo. Kubika obatabile masuku.
Izakhamuzi zakoBulawayo zithi kuswelakala kwezimota zokuhambisa le misebenzi yikho okwenza bagade imota ezingekho emthethweni okugcina kufaka impilo zabo engozini xa sezigijinyiswa ngamapholisa avame ukuphosela insimbi zameva ama-spikes phambi kwemota ezihambayo. Umnumzana Thembelani Msipha omunye wabasebenza emchoveni engekho emthethweni eyemshikashika uthi abakwazi ukuthi bayephephela ngaphi ngoba labasebenzisa imota lezo sebesesaba ukuzigada.
Kuna njenga ama wisterezi maba wani mota ziyachatwa sasoma ya sawa zoti zilapepela lezi chesu ni ya mapolisi ya zagala watesi ni hantini ya sifugumeza njenga wani hivi ni wana wakati la wakala kule karmangi bazo hamba wana njowa za chati mwote zine za sito wako zuko karese zama kutu mshia sika ngezi nani bazo ziyachatwa senze njenga sile maka haya kumbesia mabokusala sila mawe njisatina sasa
Umnumzana Future Maphosa isakhamuzi sakoBulawayo othovisa izimota zomshikashika uthi lokhu sokuzalambisa imuli zabo.
Ukuthathwa kwezimota lokho kwenziwa ngamapholisa baphambanisa kakhulu ngaba yathi imota ziyelungisa kuphela amalokuzinini bengazithathi. Imota lezi zisebenza ngazo yize sidla kuzo imota lezi. So abantwana bayakudlala nxa imota zethu zingathathwa. So ngoba amapholisa asesenza vele kube nzima lokuhamba kwabantu emgwaqweni njalo futhi kunzima ngoba vele zonke izimota kazivunyelwanga ukuchova. So thina lathi sichova sidla khona lapho asigangi ngalezo mota kodwa siya sithwala umphakathi sinceda umphakathi lathi sincedise ukuthi sithole ukuphila.
Unkosikazi Thubelihle Ntuli isakhamuzi sakoBulawayo wagada umchova nsuku zonke uthi okwenza bagade imota ezingekho emthethweni ikuswelakala kwezimota eziwathwalayo.
Ukulumende wafaka sibili ozukho esithi uyanceda kodwa iqiniso elikhona ukuthi wenza izinto zabawesi ngoba selokhe kwaba labo zupho i-transport yaqala ukuhluma thina njengabagada nsuku zonke sisebenza ngesikhathi ukuthi uzukho uyama i-hour yonke engavuyi sigcina sigada okukhona njalo umshikashika uyazama ukubamba isikhathi kulo zupho okuyikho uhulumende okumele akulungise kuqala ukuze wonke umuntu azizwe ephephile.
Unkosikazi Sithulisiwe Thuli yena uvumelana lokwenziwa ngamapholisa ngoba ubugebengu sobubuningi kakhulu elizweni.
Singananzelela ukuthi ubugebengu okubanjwa inkunzi ngemoto ezingela ama number plates besobubuningi okunganani. Lokho okwenziwa ngamapholisa kulunge kakhulu ikakhulu emotweni ezincane ngoba athesa kula transport but ukuthi ugade imoto encane kunzima njengathi abomama. Ukuthi kumakhombi achova incedisana labo zuku aluba amapholisa akukhangelisisa lapho ngoba bayabe bencedisa labo i-transport iyabe isintutshwane kakhulu.
Amapholisa aqale uhlelo lokubopha izimota ezichova okungekho emthethweni lezingelanombolo kanye lezingabhalisanga mhla ka-15 Zibandlela 2022 bedinga ukubamba izigebengu ezibamba inkunzi edolobheni. Umnumzana Blessmore Chishaka wohlangothi lokwethulwa kwembiko emapholiseni aweZRP wazise uZulu ukuthi benza lokhu ngoba befuna ukubamba izigilamkhuba ezisebenzisa imota ezingelanombolo njalo bazaqinisa imizamo ukuze babone ukuthi lokhu kuyalungiswa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le parlamente selisungule uhlelo lokudinga amalunga eZimbabwe Electoral Commission IEC2 ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho luka 2023. Ikomiti yalelidale iStanding Rules and Orders ithi uZulu kumele aze phambili abhalise amavizo alabo afuna babe ngosikomiti abazagcwalisa izikhundla ezizavuleka ngoNtulikazi. Sehlulekile ukukhuluma lomgcini sihlalo wezekhi unkosikazi Priscilla Chigumba ukuze sizwe ukuthi ibaphi osikomiti abazatshiya umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosi Khona DVT.
Izekhi Commission i-constituted ku Chapter 12 ku-section 238 we-constitution yeZimbabwe. So ithuba esilikhona kathesi ngelokuthi kukhethwe izizalwane zeZimbabwe zikhethe abantu abafisa ukuthi bengabe bengangena ku-commission yalezekhi ukuthi kuncedise ukuthi ama-elections ahambe ngendlela eyiyo. Okuqakathekileyo ukuthi umuntu lo esimkhethayo ebe yisizalwane seZimbabwe njalo ekhona lapha eZimbabwe. So akukhathalekile ukuthi kumbe ufunde okunganani kumbe kafunda okunganani. Nomination is open ukuthi umuntu sesingazikhethela ukuthi ubani sibona nasi ncedise njalo. So kuzaba le shortlist, kuza shortlist abantu ukuthi bangangena ku-commission le. But okuqakathekileyo ukuthi u-chairperson wezekhi lo vice wakhe yibo u-deputy wakhe yibo abantu aba full time ezekhi laba babengama commissioners nje bencedisa endabeni zokhetho. So u-chairperson uyokumele ukuthi ebe ngu-former judge kumbe ebe ngu-judge kodwa lawa ama-commissioners usungakhetha noma ngubani ukuthi obona ingani njengesizalo seZimbabwe engancedisa ukuthi ukhetho luhambe kuhle. Then i-final authority nguye u-president osezathi hhayi abantu enibanominatile sibabonile kodwa sesicabanga ukuthi laba lalaba lalaba yibo abazakwanisa ukuthi bangene babe ku-commission yonale.
Abanye siyake sizwe bekhala ngokuthi izeki yinto yeZANU-PF. Ungabachazisela ukuthi kungani kuqakathekile ukuba nabaphatheke kuhlelo lokukhetha osikomiti bali commission?
Ngomthetho weZimbabwe kuvuliwe nje kathesi ukuthi abantu bephatheke kuhlelo lolu. Kodwa kusuka kube yinkinga ukuthi abantu abaningi bathi ah ngeke sizihluphe ngoba umongameli welizwe uzazikhethela yena ukuthi ufuna abani angene kuleyo commission kumbe ufana abani engabi khona kuleyo commission. So yi-process ekhona emthethweni ukuthi kumele sinominate abantu bahambe kuma-interview from ama-interviews then sokushortlistwa. So kukhethwa ke ukuthi khona ongaba ngu-commissioner ngubani. Kodwa i-final authority eku-selection process ngu-president ozakhuluma ukuthi hayi ama-commissioners elibanominate leyo yila sa-interviewer, sa-shortlister, so ama-commissioners amatsha yilawa lalawa lalawa lalawa. Ngesikhathini esiningi abantu bakhala kakhulu ukuthi khona hayi izalo isuke ihambele phambili ekukhetheni ama-commissioners wona lawa. Kodwa esikujoyi ukuthi khona ithuba likhona ukuthi izizukulwane zeZimbabwe according to the constitution zikhethe ama-commissioners.
Umnumzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli somanyano okhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi oEkhaya Vote 2023. Namuhla eMelika kunanzwa ikhefu lokuzalwa kukaMartin Luther King Jr. ngesikhathi abebandla lamademokrasi besola abebandla lamarepublicans besithi babumba imithetho emibi evimba abensundu ukuthi bavote ngobunengi. Ngaphandle kokukhankasela ilungelo lokuvota kwabensundu, uMartin Luther King wayelwela ukuba kungabi lobandlululo eMelika lapho abensundu ababegqilazwe khona ngabamhlophe. Abanye bathi imithetho yama-Republicans le iyabaselwa ikungena kwaye ngumongameli umnumzana Donald Trump embusweni. UTrump labanye bakhe babefuna kulahle amavoti amaningi ngesikhathi sokhetho lwanyakenye besithi kube lokuqilivezela. Ibandla lamademokrasi lithi lokhe lilwisa ukuvimba limithetho. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Busani Mbusontini.
Ngikhumbula njengomuntu oyihero engumuntu owalwela amalungelo abantu kakhulu lapha eMelika besazi konke abantu abamnyama babengavunyelwa ukuvota kwakule misebenzi abangeke bayenza. Kuningi uMartin Luther King wakwenzayo esikhona sikubona namuhla kusenzakala. Kungala Martin Luther King Obama wengeke waba president. Kungaso Martin Luther King i-current VP uKhamarani kakho lapha khona. So kuningi uMartin Luther King wakwenzayo esikubenefithayo.
Siyabona kodwa-ke uthi kulezi nsuku kukhanya kuyahlupha udaba lolo lokuvota. Ngihamba ukuthi asikho akulwela sibona ngazange kulabanye abantu sebekulwisa khonokho
yikho akulelayo sibili. Kodwa siyazi ukuthi kule mfeni bakhona abanye abafuna ukurivesa izinto uMartin Luther King wazilwelayo. Bakhona abantu abafuna ukwenza ezinye izinto zenza ukuthi abantu abamnyama bengavoti ngokuthanda kwabo ngokuthi bevotele abantu ababathandayo. Ikakhulu singakhela endaweni enjengabo-Georgia lapho kugcwele khona abantu abamnyama lamanye ama-Southern States. Siyabona ukuthi ama-Republican afuna ukufaka imithetho ethize ikakhulu nxa umuntu siyakwazi abantu abamnyama abaningi ngenza ukuthi xinye umuntu sekwazithola engekho kusayidi efana nalo mthetho xa umuntu wakwatshontsha ngoba ithukela ngoba tshontshisiwe ithi wagcina isiye ejele bafuna ukubathathela amalungelo okuvota. So siyakunanzela ukuthi kuyenzakala kodwa hayi lokhu akususi i-insurance zamathuleraki.
Ye, umuntu oseZimbabwe singathi-ke ngathaphani khona kokwenziwa nguMartin Luther King?
UMartin Luther King ngamfanisa labantu abahambe empini besiyalwela izwe leZimbabwe. Kodwa khona kade sikhuluma ngakho ukuthi lapha eMelika izinto uMartin Luther King wazilwelayo ziyariveseka one by one. Kuyafana laseZimbabwe abantu bahamba empini besiyalwela i-one man one vote.
kodwa siyabona ukuthi ivoti yona leyo ayayilwela ayisahlonitshwa.
Umnumzana Busani Mbuso Ntini udabuka eZimbabwe kodwa uhlala eMelika. Kulife Talk lamhlanje sikhangela isimo somkhuhlane we-COVID-19. Lanxa ukumemetheka kwe-COVID-19 sokunganeno kulezi nsuku, abanye abazali bathi besabela ukuthi umkhuhlane lo ulakho ukusabalala njalo ngamandla ekuvulweni kwezikolo okukhangelelwe ngenyanga ezayo njengalokho okwenzakale ngekhefu leKhisimusi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi zezempilakahle sikhuthaza uZulu ukuba aqhubeke elandela iziqondiso zokuvimba ukuthelelwana lula kwe-COVID-19 lanxa isimo sababanjwa yileli gcikwane selisehla. Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, ngomunye wabakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane.
Hey, masabe Zulu, lokhu ukuthi khona sikhwazisana ukuthi ubhubhane lwe-coronavirus lolu lomkhakhalo onamathela masinya okuthiwa yi-Omicron. Lokhu ekukhona njalo niyaxwayisa ukuthi libe ligqoka ama-face mask, livala amakhala, ligeze izandla njalo lingahambi lapho kulesiminye eminye khona, lingahambi lapho kulabantu abagcwele khona. Siyaxwayisa mahlabe Zulu, umkhakhalo lokhu umemetheka usiya phambili, yikho akumelanga siwudelele. Siyabonga.
UNkosikazi Phumuzile Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, ngomunye wabakhathazwa ikuvulwa kwezikolo ngemva kwamaviki amabili.
Isikolo kuvulwa kwazo in 2 weeks time. Alikhula lesi sifo se-COVID sisilokhu siqhubeka sisiya phambili. Sikhangela abantwana ukuthi zivaliwe izikolo, abantwana abanye bavale masinyane ngenxa yokuthi izikolo besezi-affected nge-COVID, abantwana abaningi besebegula. So nanku manje siyavula futhi, siyabuyela back to square one. Khona phanathi sikhona futhi abantwana sibeqalisa ukuthelelana kunje basuke emizini etshiyeneyo, basuke ngale sikolo kuyahlangana kuyadliwa ndawonye, kuyabanjwa amakhala kuyathini, bethelelana khona phane COVID. Abantwana futhi bayadla bengagezanga izandla.
UNkosikazi Nesisa Mkandla wasemzini owenkulumane yena uthi uhlutshwa indleko ebuya lomsebenzi wokumelana laleli gciwane, ngoba lanxa abantwana bengasafundi okwesikhathi eseneleyo bakhangelelwe ukuhlawula njengemvama.
Sizwa kudana kakhulu ngalokho okutshiwo nguhulumende ukuthi izikolo zizavulwa in 2 weeks. Kambe khathesi uhluphe silalo olokuqala ukuthi abantwana bayakhula besezindlini, ama-informa adura. Ngendlela izikolo kuyalokho kuthiwa zivaliwe zingavuli, ngabe bahle baqume lokuthi abantwana bengasagqoki ama-informu, bagqoke izigqoko zabo, ngoba sisoze senelisa ukuthi sesithenga ama-informu every time ngapha le fizi layikhwela. Ukuhambisa abantwana kuma-extra lessons ungungu wedwa ngapha lesalali yabilokhu imile, akula nto ekhwelayo kodwa engena ezikhwameni zethu, kodwa amafizi ama-informu yonke into yakhwela.
Olwela amalungelo oluntu uNkosikazi Cora Ndebele uthi kulungile ukuvulwa kwezikolo, kodwa uhulumende kumele abone ukuba izikolo ziyalandela izinqumo zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Izikolo kulungile ukuthi zivule i-2 weeks time ngoba kunomkhuhlane wobhubhane lwe-COVID. Abantwana sebedistebheke kakhulu sikhulisela eminyakeni ophelileyo, lokho umkhuhlane lo siphila lawo. Ngezinye indlela sofuze sibe le ndlela yokubana siphila lawo ngapha impilo yethu iqhubeka indlela esiphila ngakhona. Ngalokho abantwana bafuze bafunde iminyaka esiminingi bephambaniseka. Uhulumende afuze akwenze ukuthi amesure ukuthi isikolo, izikolo ngezikolo adethe COVID-19 regulation, okuyikufaka kwamamaski abantwana besikolo, social distancing, labo sanitizer ngeclass ngeclass, njalo akhuthazwe i-regular testing nxa kulomt umntwana ongezwa kuhle amiswe ehlehambe ekuza ama-regular kube la ma-regular testing ama-teacher nthemba wonke ama-teacher kufuze ngalesi sikhathi kube wonke umbalisi ese-vaccinated
esethula umbiko okwengeza ezinye insuku ze-COVID-19 lockdown umsekeli kamongameli enguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantine Chiwenga uthi izikolo kuzamele zithole isikhathi sokulungiselela ukuze abantwana lababalisi bathi beqala izifundo bangabi sengozini yokuhlaselwa yileli gcikwane njengalokho okwenzakale izikolo sezizavalwa ngekhefu lekhisimusi wathi wesaba ukuba uzamemetheka ngamandla umkhuhlanelo eZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele COVID abedlula amakhulu amabili enkulungwane 226,078 kwasina abedlula amakhulu amabili lasikhombisa enkulungwane 207,102 kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu lamakhulu amabili 5,247 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezilitshumi lantathu lamakhulu ayisikhombisa 13,729 emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine namakhulu amabili 4,206,094 okwakuqala kuthi okwesibili sebesedlula izigidi ezintathu namakhulu amabili 3,232,122 asebehlabe okwesithathu sebesedlula inkulungwane ezingamashumi amabili lasithupha enkulungwane 26,631 ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Zemidlalo uyantengantenga umkankaso weqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi okulwisa ukuba ngelinye lamaqembu azaphatheka kumncintiswano wenkezo yesizwe zomhlaba i-2023 ICC Cricket World Cup kubika uJoseph Njanji.
Uzamele libophe ziqini iqembu laseZimbabwe elaziwa ngokuthi ngama-chevrons njengoba kuyilo elihlezi emsileni wengalane yemiklomelo kumncintiswano we-2023 ICC Men's Cricket World Cup Super League wona usetshenziswa ukukhetha amaqembu azadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ka-2023. Ophethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu leli uStuart Matsikenyeri uthi sebegugule indlela abacabanga ngayo ukuze bathole imiklomelo bakhuphuke engalaneni yemiklomelo. Imidlalo yonke ye-Super League okutsho ukuba iqakathekile ngoba kumele sibuthelele imiklomelo. Sesifike kusibanga esokuthi sisodwa siyavumelana ukuba sikhathele ukuhlala sidliwa njengelizwe njalo sesiguqule ingqondo zasuka ekutheni kumele sincintise kuphela kodwa kumele sibe lenjongo yokunqoba. Iqembu leZimbabwe lijike amanye emsileni wengalane yemiklomelo lile miklomelo ngamashumi amabili lanhlanu ngemva kwemidlalo elitshumi ngesonto linqotshwe ngama-wickets amahlanu iqembu leSri Lanka emdlalweni wokuqala kwemithathu okumele liyidlale ye-Super League yohlobo lwe-One Day International. Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi kuza kuba nzima ukuba iqembu leZimbabwe lifinyelele ukuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba lingala lilokhu linqotshwa.
Amathuba ama-chevrons ukuthi-ke ahambe ku-Cricket World Cup akhona kodwa-ke singathi thina malutshwana kakhulu ukuthi bathole i-automatic qualification spot zona vesiyana ngoba kufunakala amazwe angu-8 and nxa sikhale umdlalo wekhilikithi kudlala 3 matches okushouthi kubana-ke ngingaze linqobo wodwa-ke kuzaphinde wesibili ukuthi lo wesithathu ngendlela enjalo yabayisebenzisayo ku-ICC so labeni zakufanele lidlale 3 times ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ngempela yini elinqobileyo.
Ngesonto iqembu leZimbabwe belitshaye kuhle ibhola lakuthelela ama-runs angu-296 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba munomunye kuma-overs angamashumi amahlanu lesuke laseliyehluleka ukuvikela lelo nani lavumela ele-Sri Lanka lafikisa amakhulu amathathu ama-runs kuma-overs angu-48.3 okutho kusele amabhola ayithoba munomunye kuphela ukuthi umdlalo ufike komlindi uyacina. Ngolwesibili la maqembu azadibana emdlalweni wesibili kuthiwe owesithathu ukhona ngolwesihlanu mhla zingamashumi amabili lanye. Iqembu elinqoba emdlalweni owodwa lithola imiklomelo elitshumi ukuthi umdlalo ungaphela zingujikelo bhanqa amaqembu omabili athola imiklomelo emihlanu iqembu ngalinye. Umncintiswano wezwe zomhlaba uzaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ka-2023. Nginele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Flair, Studio 7, esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040, naku 15460 kHz shortwave.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Abenhlanganiso yababalisi iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ababotshwe betshengisela ngeviki edluleyo bakhululwe ngesibambiso sebheyili inkantolo namuhla. Amapolisa aqhuba uhlelo lokuthathela abantu izimota ezingela nombolo lezingabhaliswanga ngenjongo yokubopha izimota ezisetshenziswa ngamasela. Kunazwa ikhefu le Martin Luther King Jr. eMelika namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Ilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.